manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kurume 28, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanotambira danho rakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekumbovhara nyika senzira yekumisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Nasi tiri kunzwa kana vanhu vachikwanisa kuteedzera zviri kukurudzirwa zvekuti vagare vasiri pedyo nemumwe kwemita imwe chete kana kuti social distancing panguva iyo vanhu vakawanda vachigara vakamanikidzana mudzimba. Mapurisa nemasoja anoswera achivharisa nzvimbo dzinotengeserwa zvinodhaka muchinoi pamberi pelockdown iri kutanga nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyika ichange yakavharwa kwemazuva 21 chete kubva nemuvhuro senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Danho rakatorwa nehurumende iri riri kutambirwa nevakawanda asi rasiya vamwe vachichema-chema. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro manheru kuti hapana achabvumidzwa kubuda mumba make kuenda kubasa kusara kwevashandi vemuzvipatara vanenge vachishanda kurwisa chirwere checoronavirus pamwe nevakuru vakuru vemamwe mapazi ehurumende.
Starting Monday 30th March 2020 and subject to further review, Zimbabwe will be under a total lockdown for a period of 21 days. This means all our citizens are required to stay at home, except, of course, in respect of essential movements related to seeking health services, to the purchase and procurement of food and medicines, and for other essential supplies and critical services.
Danho rehurumende iri rarumbidzwa nemutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa.
Mashoko atingatanga nenguva tichikurudzira kuti anga achiitwa nekuti isumuono wedu ndokuti zviri nyore uye zvakachipa kuti tidzivirire pane kuzorapa. Muchirungu anoti prevention is cheaper than cure. Saka kurava kuti zvaitika izvi uye zvanzi Zimbabwe imbomira, mashoko atinowirirana senyika haasiri matongerwo enyika. Zvava zvekurarama, zvava zveupenyu, tichitarisira kuti nyika yedu inoda ani nani kuti anga ari mupenyu achirarama.
Zvichakadai, mutungamiri wesangano revezvitoro, Reconfederation of Zimbabwe Retailers, vaDenford Mutashu, vakurudzirawo vezvitoro zvakapiwa mvumo yekuvhura mabhizimusi avo kuti vasakwidze mitengo yezvinhu panguva iyi vachiti sangano ravo richatora matanho akaomarara kune vachawanikwa vachikwidza mitengo zvisina mwero.
Vezvitoro tinovakurudzira kuti ngavasakwidzewo mitengo. Takaona kune dzimwe nyika kuti panomhanya vanhu vachinotenga vanobva vakwidza mitengo. Saka isisu tapa danho nekuti mitengo haisi kuzokwira. Mitengo yeyo yatingati mabasic commodities, zvinhu zvinodiwa mumba zuva rega rega panguva yega yega. Tati isusu zvinhu izvozvo zvisakwire mitengo.
Kunyange hazvo vaMnangagwa vakakurudzira kuti vashandirwi vabhadhare vashandi vavo panguva iyo nyika ichange yakavharwa. Vamwe vashandi vakaita saamai Mesia Muchichwa vanoshanda pane imwe kambani iri muEastleigh muno muHarare vati vatoziviswa nevakuru kubasa kwavo kuti vachabatirwa mari nekambani yavo pamazuva vachange vasiri pabasa zvichitevera danho rakatorwa nehurumende iri.
My Indians, zvedu my Indians zvavanoita vanokutorera madays avakubhadhara. Anguza ndo kubadara, ndo kutura madaisa hako, ndo kubadara. Bosa nga kubadara, ngo gara kumbaga. Pata isi mosha edu yesu. Atisa ta uro ti, tunwa daisy lockdown atisi yesu.
Izvi zvashorwa nemutungamiri wesangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU. Mutungamiri weZCTU vaPita Mutasa vati vachatora matanho akasimba kuvashandirwi vanenge varegedza kubhadhara vashandi panguva yekuvharwa kwenyika iyi.
Saka chaitika icho hachina kuitika nokuda kwevashandi, zvaitika nokudawo kwaMwari. Saka vamabhizimisi vanofanira kunzwisisa yavanoti corporate social responsibility iya ndopa inofanira kuti ioneke tisati tatombodzika-dzika kusvika kumutemo. Saka tinotarisira kuti mabhizimisi ose achabhadhara vashandi mari dzavo dzemuhoro nekutobatsira vashandi nedzimwe mari dzekuti vatenge chikafu nekutenga zvinounza utsanana sipo dzokugezesa vari mudzimba dzavo nemhuri dzavo. Izvi hazvide kurudziro. Kambani inenge isingaite izvi tichainyadzisa zvakanyanyisa nokuti haifaniri kunge ichiwana bhizimusi kuvashandi vevamwe vari kubatwa zvakanaka.
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiri wesangano rinomirira vashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe vaIsrael Murefu kutinzwewo divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo uye vasina kupindura mibvunzo yatavatumira. Zvichakadai, mutungamiri wesangano revanorarama nekutengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vasamewo wadzai vati vari kutambira danho ratorwa nehurumende mukurwisa chirwere cheCOVID-19. Asi vakurudzira hurumende kuti ibvumidze vanotengesa mumigwagwa kuita basa ravo vari munzvimbo dzavanogara sezvo vachiti vanhu vazhinji vari kurarama nekutengesa pamwe nekuita mabasa emaoko.
Isu seboka tinogonawo kubatsira nezvekupfeka zvakachena kusanganisira even zvekukavha miyamuromo nemhuno zvatiri kuona zviri kungoshandiswa nevanhu vese nemagloves kuti mamembers edu ange achishanda achichengetedza futi upenyu hwemacustomers avo.
Zvichakadai, vachamisa vakurudzira hurumende kuti itaure nedzimwe nyika vedzisvondo pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira kuti vabatsire veruzhinji nechikafu kuitira kuti veruzhinji vasaziye nenzara panguva iyo nyika ichange yakavharwa.
Tine kurudziro yekuti hurumende pachayo kubudikidza nemari inenge iri muhombo denyika kana kuti shamwari dzakatikomberedza vane mari dzakawanda vari kune dzimwe nyika vanoda kubatsira makambani machechi nemapoka akazvimiririra kubva civic society, international partners, our global partners vaungane vabatanidze nekuverengedza pfungwa kuti vabatsirewo avo vanenge vachishupika vasina chikafu, vasina hupfu, vasina mupunga, vasina zvokudya, vasina zvekunwa. Ndo zvatinoona sekuti zvingagadziriswa. Saka takurudzira kuti ngapave nevanenge vane kutambudzika kwokudya nenhamo nokuti muZimbabwe taita nhamoka mbiri yokuti uku kudumbu tiri kuparara nenhamo nenyaya yeushayi nenyaya yekushaya chikafu nedraught.
VaMunangagwa vakakurudzirawo makanzuro ose munyika kuti aone kuti abvisa marara mumisha inogara veruzhinji panguva iyo nyika ichange yakavharwa senzira yekuti nyika yose inge yakachena. VaMunangagwa vakatiwo hurumende ichaonawo kuti vashandi vemuzvipatara vachange vari pabasa vawana mbatya dzekuzvidzivirira kuti vasabatire zvirwere uye vakatiwo hurumende ichaona kuti veruzhinji vachange vaine mvura panguva iyi. Veruzhinji vaswera vari mumitsetse vachitenga zvokudya segadziriro yekuvharwa kuchange kwakaitwa nyika kubva nemuvhuro. Chirwere cheCOVID-19 icho chakatangira kuguta reWuhan kuChina chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezvina pasi rose uye hurumende inoti muZimbabwe chirwere ichi chabata vanhu vanomwe kusanganisira vazororo Makamba avo vakaurayiwa nechirwere ichi nemuvhuro. Nyika dzakawanda pasi rose dzakatora matanho ekuti veruzhinji vagare mudzimba senzira yekuedza kurwisana nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zviri kukurudzirwa pakudzivirira chirwere checoronavirus zvekuti vanhu vagare vasiri pedyo nemumwe kwemita imwe chete kana kuti social distancing zvinogona kunetsa kuteedzera mumisha inogara veruzhinji umo vanhu vanogara vakamanikidzana sembeva. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Chimwewo chiri kukurudzirwa kuti vanhu vagare vachigeza maoko avo nemvura yakachena senzira yekuti vasabatire chirwere checoronavirus. Panguva iyo pombi dzemvura mumadhorobha nemaguta akawanda dzisina mvura yacho. Mumwe mugari wemumusha wemufako semarare vajeans piri vanoti havaoni izvi zvichiitika nekuti vanogara vakawanda uye mvura yakachena iri kunetsa kuwana.
Pamba it is about 12 4 rooms. Zvekuti 1 meter is a zvinhune zvichiita plus nyaya running water iyi nezvimvura yacho yaenda pachibhorani hamenotoita sei because vari kurambidza vanhu kuungana vachiti 1 meter 1 meter tetaua kunotora mvura pachibhorani saka hapane nyaya.
Mumwe anogara pamba imwe chete navapiri vawane Jonas vanotiwo zviri kutaurwa izvi zvinogona kuitwa chete kune vanhu vane dzimba dzakakura uye vaine mhuri shoma. Vatiwo nyaya yekuti vanhu vagare kumba kana lockdown inoita sekuti hurumende inovakoshesa asi vakati upenyu hwakavaomera nekuti hurumende iri kutadza kuvariritira.
Vangaite nguva vari kutityira but hapana kutityira kwavari kuita because vanhu vese vakatofa kudhara because kugara kwatiri kuita mvura hapana zvonzi tozoita magariro akanaka kana magara mudzimba hapana zvazvinobatsira.
Asi mumwe mugari wemublock 8 Mumbare uyo asina kuda kudomwa nezita rake audza Studio 7 kuti coronavirus yacho ichanetsa kudzivirira nekuda kwemagariro ekumanikidzana avanoita mumahosteri pamwe nekushayikwa kwemvura yakachena.
Vanhu vanenge vakawanda vanhu vanenge vakawanda kuita kunge mbeva dzimba zvokuti haaoma hazvekumazvo tutomanaatoma 9-10
munyori mukuru musangano ravana chiremba vanoona nezvekodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vaudza Studio 7 kuti chakakosha kuti vanhu vagare kudzimba dzavo zvisinei kuti vanogara vakawanda here kana kuti kwete. Dr. Matara vanoti kana vanhu vakagara padzimba dzavo hapana anounza chirwere ichi uye zvakakosha kuti vanhu vaitewo utsanana nekugeza nemvura nesipo.
Tinonzwisisa kune vamwe vanogara mudzimba vari family members vakawanda vachigara paimba imwe chete asi tinoti kunyange zvakadaro garai mudzimba dzenyu idzodzo nekuti as long as pasina munhu ane utachiwana kunyange makawanda zvakadini pamba mukasabuda muchinotora utachiwana panze haukubatei muri mudzimba dzenyu. Saka zvakakukosherai zvakakoshera mhuri yenyu kuti mugare mudzimba musafambe fambe nekuti mukufamba panze muchinosangana neuwandu hwevanhu vanenge vabvawo kunzvimbo dzavabva vamwe vabva kunze kwenyika nopakutora utachiwana muchidzokera nawo kumba.
Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa zvakare vari munyori anoona nezveutano mubato guru rinopikisa remdc Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende ipe vanhu pekugara zvakanaka senzira yekudzivirira zvirwere zvakaita secoronavirus. Vati kunyange hazvo nyaya dzakaita sekuti vanhu vasaungane uye kuti vagare vakaparadzana kana kuti social distancing dzakakosha, chinhu chikuru chinodiwa pakudzivirira coronavirus kuwanisa vanhu mvura yakachena kuti vageze maoko avo kuitira kuti agare akachena nguva dzose.
Chandinoona chinobatika chinogona kuitwa nokukurumidza kudzivirira coronavirus kuti imhanye zvikuru mahigh density area medu kusupplya mvura yakawanda. Hurumende ngaipe mari yakawanda kumakanzuru vasupply mvura yakawanda nemabhauza kunyange zvibhorani chibhorani chogona kudrilliwa in one day chikatoshanda. Tinokurudzira hurumende kuti ite itarise zvinhu zvese izvozvo kuti zvinoshandika nazvo ndezvipi. Ndinoona kunge masanitizer ari shure kwemvura, mvura ndo iri panumbe 1, mvura nesipo, vanhu ngavageze nemvura nesipo.
Kunyange hurumende ichiti vanhu havafaniri kuungana, vanhu vari kutoungana kuzvibhorani mumaguta sezvo vasina mvura dzemupombi. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende sezvo gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Asi vamoyo vakaudza vatori venhausvondo rino kuti zvakakosha kuti vanhu vagare vachiita zveutsanana nguva dzose kuitira kuti vasawirwe nedambudziko rechirwere checoronavirus. Kunyange hazvo pari kukurudzirwa utsanana, coronavirus yakatobatawo vamwe vatungamiri venyika dzakabudirira vakaita sava Boris Johnson vekuBritain, Prince Charles vekuBritain, mudzimai wemutungamiri weCanada amai Sophie Trudeau, dzimwe nhengo dzeparamende muAmerica pamwe nevashandi vemutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence nevamwe. Kusvika pari zvino coronavirus iyo yabata vanhu vanodarika mazana matatu ezviuru pasi rose yakabata vanhu vanomwe muZimbabwe uye mumwe wacho Zororo Makamba akashaya mukutanga kwesvondo rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vagari vakawanda muchinoi vanoti vatambira zvirikuitwa nemapurisa nemasoja ayo ari kuvhara nzvimbo dzose dzinotengeserwa zvinodhaka muguta iri. Asi vamwe vagari vaswera vachimhanya mhanya vachitenga zvekudya vachityira kuti zvingangoshayikwa muzvitoro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kubva nezuro mapurisa nemasoja ari kutenderera muchinoya akawanda achivhara nzvimbo dzose dzinotengeserwa zvinodhaka. Kuwanda kwemauto nemapurisa mumigwagwa kuri kuitawo kuti veruzhinji vapindwe nekutya sezvo nguva zhinji mauto achizivikanwa zvikuru nekutyora kodzero dzevanhu. Mumwe mugari wemumusha weruvimbo muchinoi makare vatatenda Chitache vanoti danho rakatorwa nemapurisa kubva nezuro rakanaka chose sezvo vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus vari kuwanda munyika.
Mapurisa zvakatanga kuita nezuro muno muchinoi chinhu chatinoona chiri chinhu chakanaka chinesoti chikwanise kuita kubata chirwere ichi. However, vakanonoka chitarisira kubvira panga pakataurwa kare kunzi ngatitange kuita mameasures avana ndavasaende mumabia hose vanhu ndavasaende mumachechi nezvimwe zvakadaro. Saa tinoona kunge vakatiregerera zvakaisa kuti pamwe chirwere zviwande.
Asi muzvare Raiza Basa vanoti kufamba kwemasoja mumigwagwa kunopinza kutya kukuru muvanhu zvichitevera kukuvadzwa nekuurayiwa kwakaitwa vanhu vakawanda gore rapera. Muzvari Basa vanoti kuonekwa kwaitwa masoja ane zvombo mumigwagwa kunogona kuvekwa pakuti vanhu vamhanye muzvitoro vachitenga zvinhu sezvo zvinhu zvisina kujeka kuti zvichange zvakamira sei kutanga nemuvhuro apo mutemo wekurambidza vanhu kubuda mudzimba dzavo wakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uchatanga kushanda.
And then one of them will take a showcase because they don't know. It's a family location in Zimbabwe.
Vakafanobata chigaro chemutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaIan Kohera vati mapurisa achange achivharisa mabhawa nenzvimbo dzose dzinoungana vanhu kunyanya nguva dzemanheru. Mutauriri weZimbabwe National Army vaOfiasi Makotore havana kukwanisa kupindura mibvunzo yedu vakatitise mibvunzo iyi mutsamba mbozha kuitira kuti vazoipindura kana vachinge vadzokera kubasa. Asi kuvharwa kwezvitoro nenzvimbo dzekutengesera munyika kwatambirwa zvakasiyana siyana vamwe vachiti danho rakatorwa nehurumende rakanangana nekuchengetedza utano hwemunhu wese. Vachitati vanoti kurwadziwa nenzara kuri nani pane kufa sezvo chirwere checoronavirus chiri kuuraya vanhu.
Shutdown yakanaka wozinesuwa kuti tikwanisa kudzivirira zvirwere. Chirongwa chatiri kusapota chaizvo dai vanhu vakwanisa kuteerera zvataura purezidendi zvinoisa kuti chirwere chichakwanisa kuspreada bo chirwere chiri kuuraya. Pakukanganisika kwokurarama kwedu heti vanhu vanorarama kubva muruoko zvichienda mukanwa saka zvinhu zvicharwadza asi kurwadza kwacho kuri nani pano kuti tife nechirwere ichi.
VaIsraeri Nyandoro vanoti kunyange hazvo danho rakatorwa nehurumende rakanaka, chimwe chinhu chakakosha ndechekuti hurumende iite basa rayo nemazvo kuitira kuti muzvipatara zvose pamwe nemuzvitoro zvemishonga munge muine zvose zvinodiwa kana munhu achinge abatwa necoronavirus.
Kutonzwa kuti panodiwa maventilators, panodiwa protective yatinonzwa kuti yakasvika. Ndo zvinhu zvatinoda izvozvo. Marequirements anodiwa muzvipatara zvichachengeta vanhu vane urwere hwecovid-19 anenge amo. Saka tiri kunzwa kuti zvinhu izvozvo zviri kuuya. Saka zvinofanira kunge zvain place.
Mumwe anga achitenga zvekudya zvakawanda muchitoro cheTM muchinhoi vaTyson Munyaradzi vanoti nyika yawirwa nematambudziko maviri ekuvharwa kwezvinhu nenzara sezvo pasina mari uye mitengo yezvekudya ichikwira zvakanyanya nguva dzose. Zvichitevera danho rakatorwa nehurumende nezuro vanhu vakawanda havasi kuziva kuti upenyu hwavo huchange hwakamira papi kutanga nemuvhuro apo hurumende iri kutarisirwa kumwaya mauto nemapurisa mumigwagwa nemudzinzvimbo dzinogara vanhu achiona kuti urongwa hwehurumende hwekuti vanhu vagare mudzimba huri kutevedzerwa nemazvo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Yashika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Svondo rapfuura tanga takati tichakupai hurukuro yatakaita naamai Rita Nyampinga, asi pari zvino hatichakwanisai kukupai hurukuro iyi. Saka tichange tiri kutaura naamai Mildred Munjanganja vesangano reZim Thrive, avo vari kuedza kuunganidza homwe yekubatsira vari kusangana nedambudziko rechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu, amai Mujanganja. Mungatitsananguro here nezvesangano renyu uye nemabasa amuri kubata pari zvino?
Zim Thrive takaitanga gore rapera tichida kubatanidza nyika tichiti ngatiendei kumba muna April tipembere independence yedu, tione hama neshamwari dzedu, tifare zvikabva zvakuona nekuti tava pakati pecoronavirus. Saka tabva tati okay, tichiri kuda kubatsira nyika yedu, toita sei manje? Vanhu vese ava vanga vari vachititevera vachitiaploda vachiti ngatiitei zvinhu zvakanaka kubatsira Zimbabwe, vasara vasina zvekuita, vari kutya, havasi kuziva zvekuita. Tikati ngatititorai pfungwa dzedu dzese neall our efforts toisa towards kubatsira situation yatinayo iye zvino. Zvatiri kuda kuita ndezvekuti tiwane mari yekuti tiise mapersonal protection equipment and supplies muchipatara kuti tibatsire madokta edu nemanesi edu vari kufanira kuchengeta nekubatsira vanhu vanenge vabatwa nechirwere checoronavirus.
Sangano renyu iri rakakura sei uyezve munobva kupi nekupi?
Churu kwose grupu redu rine vanhu vanobva kuUK, kuUS, Canada, Egypt, kuZimbabwe, kuSouth Africa, Australia. Hapana nzvimbo the whole world pasina munhu weZim Thrive neCOVID-19 Zimbabwe. Iye zvino Facebook grupu yedu inonzi COVID-19 Zimbabwe ine vanhu 62,000 vari kutera grupu irori tichivabatsira tichivaudza updated information. Tine madokta ipapo vari kupa vanhu information inovabatsira.
Muri kushanda nevanhu vari muhurumende here? Tichitarisa kuti mati muri kuda kuti munoisa michina kuzvipatsara uyezve vari kutambira sei zvirongwa zvamuri kutaura izvi?
Isusu Zim Thrive tine MOU nehurumende yekuti ngatibatsanidzei, ngatishandai tose kuti tibatsire Zimbabwe. Iye zvino patachinja direction yedu yekuti ngatichibatsirai Zimbabwe paCOVID-19, tanyora tsamba kuhurumende kuti aidia April yazokona yekuti ngatiitei independence. Saka zvatakuitai zvino ndezvekuti tiri kutora madonation kuti tigobatsira zvipatara. Saka ndo direction yatiri kuita tiudzeivo kuti tofamba sei, tobatsira sei. Saka izvino takamirira tsamba inobva kuhurumende vachitiudza direction yacho yokuinda ndatrigard.
Muri kutsvaga mari yakawanda sei uyezve pari zvino matotanga here kutsvaga mari iyi?
Saka mari yatiri kutsvaga i25,000 iye zvino. Tatanga GoFundMe yamunokwanisa kuwana www.zimthrive.com. GoFundMe iri public, yakatangwa nemacitizens eZimbabwe, grupu redu iri kuranwa nemacitizens eZimbabwe. Tichiti chero tikaisa $1 tose tinokwanisa chero kutenga mamask, magloves, masanitizer. Mari yacho ikakura pamwe tinokwanisa kutenga maventilator. Tinotiwana dokta vari kuZimbabwe uko vari kutarisa zvipatara zvose munyika mose kuti okay, zvipatara zvacho zvinenge zvichichengeta vanhu zvingani. Saka Dr. Grant Murawamema ndivari kuita head that project yekutudza kuti zvipatara zvakamira sei. Ndiani head doctor weeach hospital vanenge vachichengeta vanhu and masupplies avo akamira sei? Saka tii tatirikufanira kuvatengera isusu? Ndo homework yatiri kuita iye zvino.
Mungati pari zvino maane mari yakawanda sei paGoFundMe apa?
GoFundMe pandapedzira kutarisa, within 6 hours takwanisa kuita $1,100 paGoFundMe ipapa. Tiri kuona kuti vanhu vari kuda kubatsira kuti tibatsire nyika yedu panguva yakaoma.
Pane vamwewo vanombotya vachiti mari idzi dzikawanikwa dzichipinda muhomwe yehurumende dzinogona kuzonyura, munotii nemazwi ayo?
Isu hatisi kupa mari yacho kurumende. Tiri kuenda kuzvipatara tichiti muri kudei. Saka tiri kuita leverage team yedu kuti ngatiti toziva kuti mahosita yavari kutsvakei. Totenga zvinhu zvacho isusu. Toshandisa vanhu vemutimu yedu vanoita macarrier nemafreight voendisa zvinhu zvacho kumusha uku. Initiativa iya iri apolitical, haisi yehurumende. Ndeyevana veZimbabwe. Saka tiri kuti isu sevana veZimbabwe ngatibatsire nyika yedu. Tichibatsira nyika yedu direct. Saka mari yacho haisi kuzoenda kuhurumende.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Mildred Mujanganja vesangano reZim Thrive. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekurudziro yemukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations kana kuti United Nations High Commissioner for Human Rights, amai Michelle Bachelet, avo vakakurudzira kuti nyika dzakatemerwa zvirango zvinge zvichibviswa kuitira kuti dzikwanise kurwisana nedenda recoronavirus. Hurumende yeZimbabwe yakatsigira kurudziro yaamai Bachelet yekuti zvirango zvibviswe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga. Tinogamuchirai nemufaro vaMavhinga muchirongwa chedu. Mungatiudzawo maonero enyu kana pfungwa yenyu pamusoro pekurudziro yeUnited Nations yekuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe.
Hongu ichokwadi kuti sangano repasi rose reUnited Nations riri kukurudzira kuti kune nyika dzakatemerwa zvirango. Zvirango izvozvo zvimbobiswa kuti zvisakanganisa kupamiswa kwemishonga nezvimwe. Asi zvakakosha kuti tizive kuti Zimbabwe haina zvirango zvayakatemerwa pari zvino senyika. Zvirango zviriko zviri kuvanhu. Hakuna zvirango zvingakanganisa kana kutadzisa Zimbabwe kuti iwane mishonga nezvimwe zvakakosha zvekubatsira panguva ino yecoronavirus. Tinoziva kuti sangano reUnited Nations pari zvino riri kutotsvaga mari richipema pasi rose kuti ribatsire nyika yeZimbabwe. Masangano akaita seWorld Food Programme kuZimbabwe ari kuyamura vanhu nechikafu, hapana chikonezo chiripo. Uyezvewo vanokwanisa kubatsira pasi rose vari kubatsira nyika yeZimbabwe. Mazuva mashoma apfuura, muzvinamari wekuChina vaJack Ma vakatumirawo zvikwanisiro kuZimbabwe zvikagamushirwa, zvikatambirwa nebazi rehutano muZimbabwe. Kureva kuti zvese izvi zviri kuendeka, zvakakosha kuti vatungamiri venyika yeZimbabwe vaite nepavanogona pese kuti vanhu vese vabatsirike, nekuti dambudziko guru riri kuZimbabwe nderehuori riri kutadzisa zvinenge zvatumirwa kuti zvibatsire vanhu kuti zvisvike kuvanhu vari pasi, zvoperera kune vari kumusoro vanenge vaine zvikwanisiro nechekare. Zvakakosha kuti munhu wese awane kuchengetedzeka mukati menyika yeZimbabwe, kunyanyanyaya panguva yakaoma kudai yecoronavirus.
Tinotenda zvikuru vaMavhinga kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Manga makateerera kugweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 28 kumbimbitho 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempila kahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 asebetholakale belegcikwane le coronavirus elizweni.
Ukuthi abantu baminyene ngokunzima izikolo zonke lapho kusawule abantu baminyene nabantu bafuna igrosara bavuyela ukungena phakathi osebelayine phandle so kumwa khona amaikhawaabeka.
Ilizwe limatasatasa, uzulu edinga okungamphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo lapho okuyaba kungahanjwa mahlayana ezitaladeni.
Ya, indaba yamasoti abayithwangelile abantu bayizaba.
Intengo ezitolo iyaqansa ngesikhathi abantu bethenga okuzabaphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo ngesikhathi kungaphunywa ezindlini.
Okumqoka kahle kahle ukuthi isikhathi sesingathi sesiswa sithe njalo sesishaya la kulo mkhuhlane osusuke wamemetheka.
Amagqwetha amela olwela ilungelo loluntu umnumzana Josephat Mzacangulube labanye abane athi asevinjwe yikuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus ukuthi aphikise isigwebo sabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 abalegcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni owethulwe yilolu gatsha, owabulawa ligcikwane leli umnumzana Zororo Makamba laye uyabalwa kwabayisikhombisa laba. Kulabesilisa abane, labesifazane abathathu. Ngaphandle koyedwa ohlala edolobheni le-Victoria Falls, abayisikhombisa bonke bahlala eHarare. Oyedwa owayevela kwele Dubai wathelela ababili, kuthi ababevela kwele Melika ababili ababalisa umnumzana Makamba layo othiwa wathelela oyedwa igcikwane leli. Bekuyisiphithiphithi lamuhla endaweni zelizwe ezithiyeneyo abantu bethenga ukudla ukuzabaphilisa okwamalanga angamachumi amabili lanye okwathiwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa abantu abamelanga baphume ezindlini njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe labantu endaweni zelizwe ezithiyeneyo ukuze sizwe umumo. Siqale ngakobulawayo lapho esixoxe khona lomnumzana Ambrose Sibindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association.
Ukuthi abantu baminyene ngokunzima izikolo zonke lapho kusawule mpuphani baminyene nabantu bafuna igrosara bavunyela ukungena phakathi osebelayine phandle so kumwa khona amaikhawaabeka kuphina kusenza ukuthi abantu sibele impilo zabo futhi besengozini.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale kobulawayo. Siphinde salubhekisa edolobheni leHarare lapho esixoxe khona lo Councillor Thamsanqa Hadebe.
Abantu abhizi bezama ukuthi bazithengele izinto zokuthi zibe ezindlini zabo zokudla, ukuthi bathenge isikafu sabo zokudla ngalelo langa kusiya phambili ngoba kabakwazi ukuthi kuzakuba kumi njani, baza kuvunyelwa yini ukuthi baphume bengena emavinkilini noma ezitolo bezithengele izinto. So kakumanga kuhle, uzabona le ntengo zezinto kade ngisembare kade so intengo zikhwele kakubi namhlanje kuphela ekuseni ngendaba ukuthi abantu bakangelele ukuthi otherwise ililanga elikhona lodwa eliselisele kungakabi khona le lockdown ekuthenga isikafu lekunye kungafunakala ngabantu.
Kodwa abakudingayo abantu bayakuthola yini?
Okunye kuyazuzakala, okunye kakuzuzakali. Engikubone kuthengwa kakhulu izinto ezifana namakabichi, abathi ngamakanyanisi noma amachang, angithi akwazi khonoko. Izinto zingaba umbhida ekutyebeseni isitshwala sabo, ngoba kukhanya impuphu sibelayo, abanye sebadinga umumbu ukuthi bagayise, vele abanye bayagayisa ngalesi sikhathi ukulungiselela ilanga lemali.
Njengoba kuthiwa kuzasetshenziswa amasotsha, abesabi abantu ukuthi kungaba locubo?
Ya, indaba yamasotsha bayikhangelele, abantu bayisaba ngoba bayawazi umumo weZimbabwe uma sekusetshenziswa amasotsha, ukuthi vele amasotsha lawo ababamba njani ngaleso sikhathi asesetshenziswa. Yikho laba bantu bezidingela bephume bebaningi ezindlini zabo besiya la kulezo ndawo ezokudinga isikafu sabo, ukuthi bahlale vele bezilungiselele. Kodwa labo bayakhangelela ukuthi lapho lalaphaya kulabanye abazaqina bezinikele ukuthi asike siphume siyedinga lokhu, kumbe sidinga utshwala, kumbe sidinge lalokhu, sibone ukuthi kuyahambeka yini phandle. Kodwa abaningi bangikhona vele sebelungiselele.
Lo-ke ngukansela Thamsanqa Hadebe owedolobho leHarare ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eHarare. Siphinde salubhekisa edolobheni leHwange lapho esithole khona umnumzana Lawrence Penpusha Moyo.
Namhlanje kunzima, namhla bekulethe impuphu, bekubuya impuphu lapha, abantu benza isiphithiphithi kube nezigoroni, abantu bezama ukuthi bedinge impuphu, besenzela qele ukuthi begcine impuphu ezindini ezafika kumalanga ayi-21 bekulockdown. Okutho ukuthi ngikhuluma nje abanye bayiswelile impuphu, okuyinto ebuhlungu kakhulu. Asikwazi ukuthi i-lockdown le-21 days abantu bazaphila njani njengoba bengelisanga ukuthi impuphu. Njalo eyinye impuphu kwenye izitolo, izitolo iyadura kwezinye izindawo, ye iyathengeka, kodwa izinto isikole impuphu yakhona iyadura. Okuthi singathi nje, one, impuphu yakhona iyaswelakala, two, ingatholakala uthule ukuthi iprize yakhona yona ngokwayo iprize yenza ukuthi abantu bengafani sokuthi sebelayo. Ngaso sikhangele sekule zinsuku zitshona kuphela ukuthi singene ku-lockdown, asikwazi ukuthi abantu bazaphila njani lapha ku-lockdown.
Indawo ze-eHwange izambuzi lalapho kugezelwa khona, kwesinye isikhathi abantu bageza ndawonye, basebenzise khona lokho ndawonye, ngokubona kwakho akusoze kufake na abantu engozini yegciwane lele le-coronavirus?
Into ekhona nje kuthi singakahambi ngale endaweni ezi singasakhulumela izambuzi khona, asikhangele okwempuphu khonokho. Yathola ukuthi indaba zempuphu lezi kuba levigoroni engayenzi, ngathi kule vigoroni lafana engayenziyo, uyathola ukuthi i-social distancing yakhona ekhulunywa ngayo leyo ukuthi sivikele umkhuhlane, ayisoze iyehlula ukuthi iphumelele, ngoba abantu abasoze be-maintain i-distance engangene 1 meter kumbe 2 meters sebefuna impuphu bonke. So kwakathesi sithi thina hhayi, banokuthiwa impuphu ibuya iningi i-distribute ezindaweni ezijene. Sisikhangela-ke ngendlela lapha esihlezi ngayo eHwange lapha, hayi izambuzi, izambuzi eziningi lokuthi lama-communal toilets, siyashiya ama-communal toilets, izindlu eziningi ngama-one room, okutho ukuthi abantu bayahlala 21 days lekho one room. So ezempilakahle zazizwani ukuthi abantu bavikele umkhuhlane lo? Ye, bayazama abezempilakahle. Namhlanje kunje, namhlanje ngibabone bebhoda ngemota ele-P A system, besaba ukuthi bekhuthaze abantu, becinisa abantu ngomkhuhlane lo e-COVID-19. Bayazama thi ezempilakahle kahle, kodwa amanye ama-areas hayi kathana kakhulu.
Lo ngumnumzana Lawrence Penpusha Moyo, isakhamuzi seHwange, sixoxela ecingweni ekhona le eHwange. Ele-South Africa lona selilamalanga amabili kwaqala uhlelo lokuthi abantu bengaphumi ezindlini njengendlela yokunqanda inani labahlaseleli igcikwane le-coronavirus ebeseliqansa mihla ngemihla. Kubikwa kubotshwe abantu abangamachumi amahlanu abangalandelanga isinqumo lesi, abanye njalo babonakale betshaywa kabuhlungu ngamasotsha. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezalane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ngingathi esitha kubona manje ukuthi abantu basaphuma kakhulu bona bese intolo nasemabhanga bayothatha imali ngoba njengoba ilobhanti seyiqala nje bese kuthi emaphethelweni enyanga okusho ukuthi abantu abaningi bayakhona ke bahamba bafuna izimali zabo ukuze banelise ukuthi bathenge ukudla mhlawumbe badinge nezidingo zabo okufana nokuthi iningi labantu mhlawumbe ke nelilele kade linganelisanga ukuthenga ngoba belingakatholi imali sazobukeka nayo iqhubeka kanti ke sasiye sabona iy'tolo ikakhulukazi ngolwesibili nangolwesithathu kuleli viki ngilapho emqale khona eziningi zibukeka zingathi ziphelelwa yimpahla ngoba nakho abantu kade bebe batatazela bayothenga kodwa ma ubhekisisa ngayo izolo ngoba sokuqalile okudala kuye kwathi ukwehla kancane izinga lokuphela kwezinto ey'tolo ngoba iy'tolo besezanelisile ukuthi zibuyisele impahla.
Sike sezwa ukubana bakhona abanye abasuke mhla kubikwa ukubana kuzathathwa amanyathelo wona lawa sethethwe belubhekise ekhaya eZimbabwe kodwa bathe bafika eBeitbridge bathola umngcele usuvaliwe. Uke wezwa yini abahlangane lodubo lolo?
Ukuthi kuthina ngolwesine khona kuzovuka ngolwesihlanu kusho ukuthi kuye kwaba khona ukugcwala kakhulu abantu emngcelweni wasenesine sekuze kwabangela ukuthi ungqongqoshe wezasekhaya lapha udokotela u-Aaron Mtshwalezi ahambele khona akhulumisane nabaseZimbabwe ukuthi bavumele abantu bedlule ngoba nabasezimbabwe nabo bese bekhala nakho bethi cha abantu laba abafuna ukundlula lapho akukhona abantu nje kuphela baye eZimbabwe abanye bakhona ngabaya emazweni aphesheya njengabo Zambia nabo Malawi nakephikepho okusho ukuthi mayisikhathi sabo sibaphelele sokuthi imingcele yamaemazivalwe labo bantu bazogcina bephelele eZimbabwe bese bethi basibandeke khona.
Sike sabona imfanekiso yamavidiyo amasotsha echaya abantu, ungasitshelani ngocuku lolu osilubone lusenzakala?
Sesike sabona mpela abantu beshaywa lapha ngamasosha mabethelakale bebuthene kumpe bephuza utywala ngoba utywala kwelapha e-South Africa nogwaya izinto ezizinjiweyo ukuthi ngeke kuthengiswe ngalesikhathi selamalanga.
Lo ke ngumkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, umnumzana Vusumuzi Sibanda. Sixoxela ecingweni ese-South Africa.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fowembuna.
Zithwele amaphaphu ngezandla izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus elizweni. Iningi lithi ukuswelakala kolwazi ngalomkhuhlane kanye lemithi emaklinika sekudale ukuthi bahlale evalweni. U-Albert Ncube usipha loludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi lezakhamizi lithi lesaba ukuthi liza kufa liphele du ngalomkhuhlane osubulela abantu abazinkulungwane ezifika phosa amathumi amabili lasikhombisa 27,000 emhlabeni wonke jikelele. Unkosazana Siphathisiwe Nkalo Sliwe uthi bahlalele evalweni besesabela ukuqhamuka kwalomkhuhlane esiqintini sabo.
Thina njengezakhamizi sethukile kakhulu ngalomkhuhlane okuthiwa yikorona ngoba kusizwa kuthiwa kawelapheki, awula mutho ngelapshwa ngawo. Njalo le kliniki lapha into sethu sawesi ukuthi akulasizo ngaluthola khona ekliniki ngoba sikhuluma kunje ungazukutshaywa likhanda kumbe umntwana ashise uhambe ekliniki akulancedo ngaluthola. Pho-ke okungaze kuthi lo mkhuhlane omkhulu kangaka ngendlela esikuzwa ngayo njalo sisethuswa futhi ukuthi kufala abantu abalemali emazweni amakhulu khona ngapho pho thina sivele singelalutho kuyasethusa kakhulu.
Umnumzana Gibson Moyi isakhamuzi sentshene esabeleni senswazi uthi basele bedidibele ngendlela lo mkhuhlane ovele ngayo. Uthi kakothole ulwazi olugcweleyo ngaleli gcikwane.
Ngingahlangani nabantu kakhulu abagcweleko kakhulu. Punguzwa laphana bekhuluma ngawo. Kuthiwa kumele sihlale emakhaya lingayindawo. Sisabalala lokhu okuthiwa yi-AIDS. Kanti lakho yaqala sayizwe lakhatshana. Sizwe likhatshana ukuthi esekumuva sabonela khonapha sokukhona abantu sebeselatshwa. So ngiba lokumangala nxa kuyathiwa amabhoda sevaliwe sekuthenda sethusise kakhulu.
Unkosazana Santa Mabuya oyisakhamuzi esitezi la uthi yadingeka imfundiso ebanzi ngaleli gcikwane ikakhulu emakhaya.
Sicela uhulumende ekhiphe izisebenzi zakhe zihambe njengakhona ukukade kusenziwa kuhanjwa kubala abantu bebegcwele behamba door to door besibala la. Lakathesi kabahambe door to door besifundisa ukuthi lizibambe so liyenze so ukuze lipepheli kungani lingayenza so so nxa bengakwenzi koko khona thina ngapha emakhaya sizaphela asikwazi imbe bafundise edorobheni thina ngapha asila muntu osifundisayo
sixhumane lomnumzana Abraham Kiwane Beja yena odabuka emanxeleni entabazinduna olemnyaka kwizalwa ngamachuma esishiyagalolunye lambili othi uzulu kumele alandele izeluleko zabempila kahle ukuze aphephe kuleli gcikwane
lathi asifanele sibe ngamachapa nxa kulezi cwebiso esiziphiwayo ngamadokotela ngoba ingxenye babe sebebonde lapho umkhuhlane uyakhona ngoba sebayazile ngamathesi abawenzileyo kulabo abaficane belakho so kumele sihloniphe sizile sizile singadlali ngakho
umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi kusukela ngomvulo wonke umuntu kulele ukuzamela ahlale endlini yakhe njalo kakho ozavunyelwa ukubhotabhota okwensuku ezingamathumi amabili lane ezilandelayo unkiwane uyalisekela leli nyathelo
lathi asifanele sibe ngamachapa nxa kulezi cwebiso esiziphiwayo ngamadokotela ngoba ingxenye babe sebebonde lapho umkhuhlane uyakhona ngoba sebayazile ngamathesi abawenzileyo kulabo abaficane belakho so kumele sihloniphe sizile sizile singadlali ngakho
abezempilakahle bathi bahlanu abatholakalela leli gciwane kuleli kwade yedwa wafa njalo bakhuthaza uzulu ukuthi ageze izandla ngokuphela ngamanzi alesepha njalo ahlale emakhaya ukuze nqabele leli gciwane umasipala weGwande bebhode ngedolobho lamhlanje ntambama ekhuthaza abamabhizimusi ukuthi bavale uzulu wonke ayehlale ezindlini ngimele umsakazi westudio 7 ngisebajawundeni eGwanda
ke ngithedule emuva kancinyane ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga. Elinga lithona njani izilukani ndaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likamnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abane ababotshwa laye kobulawayo kodwa basiwa ejele leHarare.
Emazikini amabili adlulileyo ngingatholi ithuba lokuthi ngifike esigodlweni esozweni lapho-ke engifike ngabona khona uba kungizaca njengoba siwasiswa kobulawayo hanjiswa esozweni eHarare Central eriman ngifike ngaxoxwa layo ngendaba yayo kabani ngisathi ngale bengingakatholi amaphepha awedele ngakho-ke sengiwatholile amaphepha angikhona amakhulu indaba yakhe ithethe isikhathi eside njengoba sikwazi sonke ukuthi itook almost whole year cayise ngofebruwari sesaqeda ngodisemba ngakho-ke sengiwabalile amaphepha hhayi mina lapho enxa ngikukhangele ngibona kakhulu ukuthi hhayi inkosi yalahleka kakhulu ngakho-ke sesisiya-ke ukuthi sidila le ndaba lanaedeleengokuhamelelela okumqoka kahle kahle ukuthi isikhathi sesingathi sesiba side njalo sesitshaywa la kulo mkhuhlane osusuke wamemetheka kuyukuthi into esizasivalela nje ukuthi sizafika nini enkantolo sixoxisane labojaji ngendaba yokuthi baphume kuyukuthi bamelele i-appeal yabo I'm ready and good to go so emalangeni amabili amathathu azayo actually ngathi siyafika ngemanje sizabe sesikwanyisile ukuthi siyazi ukuthi njengoba i-daily layo i-one of the agent matters that we always talk about ukuthi bangasivumela yini ukuthi sizwakale ngesikhathi sonyeso kuyukuthi nje lathi sesivalile ema-ofisini sivalekela wona lo mkhuhlane ongamiyamemetheka kodwa nje siyakwanisa ukube sifika nje enkantolo siyakwenza imisebenzi yonaleyo
ye ungasitshela ukuthi kudaba lokubana umnumzana Ngulube wayengekho lapho kuchiswa imota lezo okuthiwa wazichisa njalo lokuthi yena wayesemfeni. Ubaluthatha njani udaba lwakhona lapho beze befaka isinqumo sona?
Yinto lanamhla engani ndidi ngondo ngoba nxa ngithi ngiyakhangela umantshi wasuka wakukhangela ngendlela emthethweni wethu engekhoyo. Ngoba into eqakathekileyo ukuthi yena lowo onguye ongena enkantolo esitsho ukuthi into yenziwa kanje. Ngiyakufaka ngesilungu ngithi he who alleges must prove everything. Kule indaba yakwenzakalanga njalo umantshi uthi umnumzana Ngulube kuyakhanya ukuthi waba semfeni angithi la maphepha la awaplace before the court esithi evidence needs defense kuyavuma ukuthi they were authentic, they were genuine, but abe sesithi ividiyo leyo eyakhitshwa ngubaba umzaca kwakumele ibe nesikhathi, meaning to say it was supposed to be in real time. Angazi ukuthi lapho uzama ukuthini ngoba thina sithi emthethweni he who alleges must prove. So ubaba umzaca yena ngokwakhe kwakungamelanga prove beyond that ngoba yena angavele akufake before the court kwasokungumthuthiso okumele ukuthi athi this thing is not authentic angithi ngoba eyanije angithi. So angazi ukuthi wakuthatha njani, kuyikuthi yinto nje lami endidi ngqondo, and I am very confident ukuthi as we go to high court those issues are going to be dealt with. Had it been that the magistrate was saying ukuthi he is convicting him based on circumstantial evidence, it was something else. But he's not saying that, you know, it really baffles the mind. But anyway, we've got the opportunity to go to high court and deal with that thing. We've got a strong case, I strongly believe.
Manje kodwa yena wathi umthola umthole enjani, ube ngumuntu ophile kahle na?
Indoda iqinile, indoda ezimiseleyo. Into engani yangethusa ukuthi ngamthole sithi wayekwazi ukuthi umantshi angenza khonokho akwenzile, engingazi ukuthi wayekuthathana kodwa kwangethusa mbijani, kodwa wayekwakutshoyo. So ngumuntu okade ezimisele ukuthi hayi, the road ahead of him is going through prison.
Sike sezwa ukubana isizathu sokubana yena labanye bakhe ababevalelwe ndawonye basuswe kobulawayo ikuthi impilo yabo yayisengozini. Like lakucubungula yini lokhu ukuthi kathi ingozi yakhona yayizavela ngaphi umuntu esejele?
Hayi, ngumuntu nje oyabe bhuqa. Kahle kahle umuntu odelelayo nxa isitsho njalo ngoba kambe shiwa ngingangena ejele namhla ingozi yami na indlela nje yokuthi bamthunduvese ngoba ngale lapha khona izihlobo zakhe kolapho ezingekhoyo khona ngapha kube labantu abamvakatshelayo, kube labangane abamvakatshelayo. Ngale nje siyabe sifikile nje nxa sihambele khona angiboni ukuthi kulo msoco nje khonokho okutshiwoyo.
Siyabonga kakhulu, ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga abalaleli, inqoba nisitholeyile ibizo lami ngomncube Athoni.
Hayi, lathi sibone. Loke ngumnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha likamnumzana Josephat Mzaca Ngulube, labanye abahlanu ababotshwa kobulawayo basuswa basiwa eHarare. Ebesixoxela ekuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sicubungula ukuthi abathengisa esitaladeni basebenza njani ngesikhathi se-coronavirus. Sixoxa loNkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Besikhuthaza ukuthi ngabahlala lamanzi bekeze izandla bekeze izalezi lamafruits abo, especially laba abathengisa amafruits bebagezisa. So sikhankaza sikucela lo city council ukuthi ehlale esinike amabhawuza kumbe nevula izimpompi zakhe amanzi ebe khona ebe available. Then sibe sesikhuluma ngokuthi amapolisa akakwazi kathathe responsibility yokufundisa abantu behambe bebatshele kuhle kuhle ngezitrade ukuthi abantu bengabuthani nothi ukuthi bebachaye ngezemvuvu. So siyakhuthaza ukuthi la uhulumeni kafundise amapolisa abo khona abantu abachaya abangogogo abantu abachaya ngabazukulu babona laba bagogo labo bona laba abachaya abantu bakhuliswa ngemali yevending so kabayekele ukwenza konoko kababe lesikhathi sokufundisana labantu kube lama flyers aphuma yabhodayo sananzela ukuthi ama vendors amaningi kawala ma WhatsApp la ukuphuma khona information yona le kabala ma TV ukuthi bathona bebukele kuphuma yona le information so umuntu lo muntu kumele kube lento ayiphiwayo ngene lugwalo kumbeni kuyini okutshenisayo kube lama adlubana la
nxa kuyikuthi abanye abathengisayo babochiwe basiwa ngapi njalo kwenzakalani kumpahla zabo
ababochwayo nxa bethengisa bahanjiswa edrirol bengabotshwa ngumpholisa wecity council iyabathatha ngerol yabo beyitshiwe edrirol konke nempahla zabo beyifayinda khona ngahle impahla ziyasala bona ngokwabo amapholisa bathi bayenza i-auction kodwa kasizange sinxuswe kiyo i-auction ikuthi umuntu nxa ezethathelwe wabhadala ifayindi okunye vele okwebe sokusengqondweni yakhe ukuthi sefuna ukuyaqhubekela phambili ngebhizinisi edinga esinye istaff so ukuthi lokho okusalayo basala bezenzelana amapholisa kumbeni basala beyenzane kodwa esikwaziyo ukuthi kwesinye isikhathi sasibone ntambama bona amapholisa sebephuma bethwele ama-paperback singazi ukuthi babe bethengile ku-auction ukuthi i-auction le ngeyabo azake siyibone ifakwa ku-public so siyakhuthaza ukuthi lakho kwakuphume ku-public ukuthi hhayi kuthethwa impahla ezinje i-auction ngesikhathi ezingaka okwezokuthi laba bantu abafisayo labo bona laba abathethelweyo ukuthi beyithenga nge-cheaper price bebuyele futhi emgwaqweni so yikho esingathi sikhala ngakho futhi njengama-venders ukuthi i-auction leyo ibe segcekeni
manje abathengisa ezitaladini bengazivikela njani ekuhlukuluzweni
siyakhuthaza thina ama-members ethu wonke sihlala silabo sibili sifundisana labo siyabakhuthaza labo ukuthi kabajoyine inhlanganiso kababe ngama-members bebe ngama-active members kabakhulume izinto zabo ezibakhluphayo enhlanganisweni ukwezokuthi lathi sesihambisa kumbeni labo futhi kulama-committees akhona kuma-wadi abo labo bekwanisa ukuthi bezihambisela iy'nhlupho zabo eza ku-city council or kuma-councelors kuma-m ps okwezokuthi kulungiswa kungabe kulungiswa njalo siba lama-trainings esiwayenzayo kathi esisile-financial business training esiyenzayo okuthi ama-members ethu sayafundisa ukuthi awuthi run ama-business abo bebambe njani izimali zabo beyenze njani lakhona lokhu akwama-bylaws e-city council sihlala sibafundisa ngawo ozo ama-bylaws angkhona engakaphumi ngceke ukuthi sikwazi ukuthi vele silandela wapi esiloku salandela ngamadala but still sisebenzela nawo hle le council siyayifuqa layo labo besifuqa ukwenza ukuthi lathi sisebenze kuhle ubulawayo wethu la ebe ngohlanzekileyo so konke khona lokhu sihlala silabo ama-venders on the ground sikhuluma lawo ngoba lathi singama-venders siku-ground siyabe sifundisana sibonisana ngakho konke
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lilami usithandekile Mhlanga nikhona pha eWashington DC
siyabonga sithandekile Mhlanga ngakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abayisikhombisa 7 asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni ilizwe limatasatasa uzulu edinga ukungamphilisa kwamalanga angamachumi amabili lanye alandelayo lapho okuyabe kungahanjwa mahlayana ezitaladeni silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olubhalelisayo nguChris Gande lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
This is VOA News via remote.